Bakwala kwa jamre kariba kuchanga muna 1965 njilo raiwa jamre kakulisa pasurose raka gadiru wanewanu asiko zinu kwa wene mamwe makuru kune zimenyika kunyangeali mashoma jamu ili lipaka tipe Zimbabwe ni Zambia kunze kwe gwenyari magesi kariba ino zikanu wao senzimbwe kuchandarira kunewanu farira zukutandira mvura nikuona muka vamo wano shanyira onzimbo ii kuzuona mitambo enabu paka tipe chikwata ZPC Kariba nezvimwe zvikwata zviri mu Premier Soccer League. Vanhu vemunharaunda iyi kwemakore akawanda vanga vachiwana chouviri kubva kuvashanyi nekutengesa hove. Kumiswa kwange kwaitwa mitambo yenhabvu nekuda kwechirwere cheCovid-19 kwakabva kwaita kuti bhizinesi rinyanye kudzikira. Vagari vanga vofara pakatanga mitambo yenhabvu sondorapera. Asi vasangana nerimwe dambudziko sezvo vatsigiri venhabvu vave kuramwa kupinda mumitambo yePSL vachiti mari iri kubhadhariswa yakawandisa. Vamenadzimere avo vanorarama nekutengesa hove muguta rekariba vanoti vaitarisira kutengesa hove dzakawanda sezvavaisimboita makore apera paiuya zvikwata zvenhabvu zvakaita seCape United, Dynamos, Highlanders neFC Platinum. Asi vanoti izvi zvave zviroto sezvo vatsigiri vasiri kuda kubhadhara madhora 10 ekuAmerica.
Zvakanaisa kugima mutambo hapana mari yataita bhosi friend kuti vanhu vasikwe bhuzi vamwe zvakafana kuti timhondo saka vainouya mamwe zuva yese toita mari ndapa pasina vanhu inyaya yekuuma kwezvinhu bhuzi masapoters vanokuti saka one bhora rakatera kudhura ndima $10 saka kuti munhu azouya kuti $10 zvakatouma ifirst time kusatomboita sezvo yatanaisa.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mutengesi wematemba vaclemio sambo. Vasambo ava vanotengesa hove dzavanobata kunzvimbo yecharara vanoti kutengwa kwehove kwanga kwadzikira zvikuru nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vanga vonzi vagare mudzimba.
Considering people, we are just awakening from the COVID-19 thing. Everyone is in great affection. We know not to attend last year. Then we come back with a number of messages and a number of messages.
Panye yekukwidzwa kwemari yekupinda munhandare kunoona bhora sachigaro weCaribbean Resident Association vasema wavo vanoti vakawira nevagari kuti havasi kuzoenda kunoona bhora kusvikira mari idzi dzadzikiswa kusvika pamadhora matatu ekuAmerica.
Vagari vemuCaribbean havakaita boycott kunoona mutambo wenhabvu waitambwa kunyamunga Stadium wauri pakati peze Caribbean Caps United. Anova matambo yataigaro kuona ichibhadhariswa $2 $5 iko zvinoizvi PSL yakauya nekutiko yakubhadharisa vanhu $10.
Chikwata cheCape United icho chakatamba neZPC Kariba nemugovera zvikaita mangange 0-0 hachina kufamba nevatsigiri vacho vakawanda sezvavaimboita zvekuzadza mabhazi maviri kana matatu. Izvi zvakakanganisa bhizinisi revanotengesa hove ava. Hatina kukwanisa kunzwa divi rePSL kuti vachadzikisa here mari dzekupinda kunoona bhora nekuda kwekuchema-chema kuri kuita vatsigiri venhabvu vakawanda sezvo mutauriri wegungano iri Muzvare Kudzaibare vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 kuCaribbean, ndini Nunurai Jena.